Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 24/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvidoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tirikunemedzerwa mhosva yekunzi taida kubvisa hurumende siri pamutemo zvechisimba. Inova mhosva itiri kuramba, ndoiri kupinda mudare nhasi uno mangwanani ano na 8 o'clock.
Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo, pamwe chete namufundisi Ivan Mawarire, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi.
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere City Council yeBulawayo tichivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi High Street, uyo uri pakati pakati pedhorobha, udaizwe nezita ravata vengo.
Bato reZapu rinoita musangano waro wekutanga kubva zvashayika mutungamiriri waro vaDumiso Dhavengwa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo, uye mufundisi Ivan Mawarire vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Asi vatatu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa vanhu munyika vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo yemafuta yekufambisa dzimotikari. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMtasa.
Inyaya yekuratidzira kwatakaita muna January musi wa14 kusvika musi wa16 yetakaita National Stairway, tichinyunyuta pamusoro pekukwidzwa kwemafuta edzimotikari akaita kuti mitero nemitengo yese ikwire. Saka tiri kunemedzerwa mhosva yekunzi taida kubvisa hurumende siri pamutemo zvechisimba. Inova mhosva itiri kuramba, ndoiri kupinda mudare nhasi uno mangwanani ano na 8 o'clock.
Saka nyaya yakutotanga kutongwa here? Zvinenge zvichifamba sei nhasi?
Munguva yapfuura tanga tichinetsekana tichinyanyo kukurudzira hurumende dare kuti ritange kutonga nyaya iyi, asi vakanga vasina kugadzirira, mapurisa anga asina kugadzirira, vana muchuchuti vanga vasina kugadzirira. Saka tiri kuimba kuti nhasi uno nyaya inofanira kuti itange kutongwa, nekuti isinoda kuchenurwa, nekuti tinoti hatina mhaka yatakapara. Kana zvikasadaro, gweta redu richaisa nyaya kumutongi wekuti tibviswe pabheo tive vakasununguka, nokuti mapurisa nehurumende vanenge vatadza kuunza nyaya iyi kudare nenguva yakafanira.
Vane zvapupu zvavari kuti vanazvo here?
Vaimboti vane zvapupu, vakazoti havana chapupu, vane vhidhiyo yatakarekodha. Saka petakapedzisira vaiti vanazvo zvapupu, saka isu hatisati taziva kuti ndezvipi. Saka ndonyaya yatakamirira kuti tinzwe muzuva ranhasi, kuti nyaya iri kutanga here kutongwa, zvapupu ndezvipi, uye zviri kupupura maringe nechii. Saka magweta edu ari kutibatsira kuti nyaya iyi nhasi ipinde. Ikatadzwa tavaudza isu kuti hatichada kuramba tiri muusungwa tichienda kunoripota kumapurisa. Zvese izvo zviri kutikanganisa kusununguka kwedu nekugara kwakanaka munyika.
Saka vangani vari kuendeswa kumatare kunze kwenyu imimi vaMtasa?
Ndini nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo. Munyaya iyi tiri kubatanidzwa pamwe chete naIvan Mawarire weDisflag. Asi handizivi kuti vamwewo vakapiwa zuva ranhasi here, ra24 June, kana kuti vari kupinda rini.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZimbabwe African People's Union ZAPU rakaita musangano waro weNational People's Council muBulawayo pakupera kwesvondo. Vakave musangano waro wekutanga kubva zvashaika mutungamiriri webato iri vaDumiso Davengwa. Zvimwe zvakabvumiramwa ndezvekuti vaimbove mutevedzeri wavaDavengwa vaIsaac Mabuka vatungamirire bato iri kusvika paitwa musangano mukuru weCongress muna Nyamavhuvhu gore rinouya. Mutauriri webato iri vaEpitule Maphosa vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvakabuda mumusangano uyu ndechekuti bato ravo rikumbire Bulawayo City Council kuti umwe mugwagwa mukuru muBulawayo 5th Street uchinjwe zita uchipiwa zita ravaDavengwa. Tabata vaMaphosa kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Nezuro takagara musangano weNational People's Council. So uchuya is an extraordinary session. Tikatarisa mapazi ezvapo tinotoona kuti National People's Council ibazi rinova ndiro hombe kana tiri patisati tasvika kumacongresses. Zvakare tiri takabata musangano uyu mushure mekushayikirwa nemutungamiriri webato vaDumiso Davengwa. Tikabuda nemaresolutions mashoma anotevera. Yekutanga ichitevera kushayika kwakaita vaDumiso Davengwa vanova mutungamiriri webato vaIsaac Mabuka avo vanga vari national chairperson weZAPU vachava ndivo vanobata chikaro acting president mutungamiriri webato kubvira pari zvino tichienda kucongress iyo iri June muna 2020 muna August. Hapana extracongress ichaitika asi tichamirira congress yedu yagara yanga iripo muna 2020 waAugust zvakare tanga takuigadzirira even pakashayika mutungamiriri webato.
Pane zvaitwa here maererano nokuchinja vakabata zvigaro mubato renyu?
Imwe resolution yataita ndeyekuti utungamiriri weZAPU wapiwa mvumo yekuti vaongorore structure yeNational Executive Council vaifananidze ne cabinet yatinoti hurumende iri kutonga pari zvino. Madepartments ese nemaportfolios ese afanane negovernment. Izvi zvinoitirwa kuti tikwanise kumaka government man for man, department for department, seopposition party tigokwanisa kuarticulata maissues apo panokanganisika kana pasingaita zvakanaka tikwanise kutaura nezvazvo pasina difficulty. Saka vapiwa mvumo yekuti vanokonzakita reshuffle kana kuti vanowedzera kana kutapudza mamembers eNational Executive zvichienderana nokuti vangani vari kudiwa kuti tifanane zvakanyanyanyanya ne current government setup iri muZimbabwe.
Bato renyu pane zvaramborongawo here pamusoro pavaDavengwa?
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere City Council yeBulawayo kuti tikumbire mvumo kana kuti tivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi 5th Street uyo uri pakati kati pedhorobha udaizwe nezita ravaDavengwa. Izvi tozviitira kuti ticelebrate nokurangarira zvakare kuti mamemories avo arambe aripo. Tatarisisa zvakanyanya kuti vaDavengwa vanga vari mugari weBulawayo. Zvakare vaDavengwa inational hero vachiva munhu akashanda zvakanyanyanyanya kuti vasunungure nyika inoiyi. Vakazoshanda zvakare for development yenyika, vakashanda zvakare kuti nyika iwane runyararo nestability. Saka matraits avaDavengwa atida kuti ticelebrate nechiitiko chidikidiki ichocho chokuti tikawanawo kana street imwe chete yeBulawayo inodaidzwa nezita ravo zvinenge zvakanaka.
Ava vanga vari mutauriri webato reZAPU vaEpitule Maphosa vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. We'll be right back. Mukroniko mune nyaya yokusawirirana pakati penhengo dzeparamende pamusoro pomutemo unobvumira vana vechikoro vasikana vane pamuviri kuti vaenderere mberi nechikoro. Dzimwe nhengo dzichiti izvi zvinokonzera kuti zvikoro zvive zvipatara zvemateneti uye zvinokanganisa tsika nehunhu. Mukronika wamekare mune nyaya yekuti vana mukoti avo vakange varonga kuramwa mabasa kutangidza nhasi vazofuka zvokuenda kumabasa mushure mokunge vaudzwa kuti hurumende ichatarisisa nyaya dzemihoro yavo. MuNewsday mune nyaya inoti vaimbo vemukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vaigadzirisa motikari dzavo kuzimoko zvisiri pamutemo vachibhadharirwa nehofisi yemapurisa. Izvi zvakabudiswa mudare redzimhosva umo vaimbova mutevedzeri wavo vaRobert Tendero Masukusa vaitongwa nenyaya imwe cheteyo. New Zimbabwe inoti gurukota rezvokufambiswa kwezvinhu vaJoel Biggie Matiza vamisa basa vakuru yeVID kumarondera nekuBite Bridge pamusoro pehuori. Muchikamu chino samazuva ese tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vatepenyuri veStudio 7 ini ndiri kuno kuSouth Africa, ndiri mutyairi wemagonyetiwo. Ndinofunga takabva kuZimbabwe tisinawo zvakakwanira tikazokwanisa kunge tichizviitira muno, asi mawanira takazviita takanziitai nemaid enyu ekuZimbabwe chete ndo avaingoda patrafic yachona. Takaburitsa mari dzimwe dzatakaburitsa dzakawanda kuti zviite zvakanaka. Saka pari zvino tanga takutoshandawo tine maid iwayo nemaid yedu yekuZimbabwe iwayo. Asi iko zvino izvi vave kuti kana uchida kurenyiwa PDP vaakuda mawork permits, yeti takanga tisina mawork permits achona. Saka hatichaziva kuti todii, taakungobatwa sevaranda kuno kuSouth Africa kwatiomera.
Kase vashamari veStudio 7, ini zita rangu ndoitwa Kulani Mhlanga. Ndambopawo hangu muonero ndoteerera chirongwa cheStudio 7 mazuva ese makuseni uka uku, ichihwa vanhu vari kuSouth Africa chiti hee, vachichema chiri kwaZimbabwe yaoma. Vanoda kutaura kuti ivo ngavauye kunoku munyika tibetserane, tiite chinhu chimwe chete, tisunungure nyika yedu yeZimbabwe. Asi vakaramba vari ikoko vachingotaura chete vasingauyi muno munyika, isusu tichirohwa tichiitwa se tichiratidzira kunoku, vohuya ivo voda kuzotitorera mabasa futi kunoku. Ndo vanei tisingadi futi izvozvo. Ikoko hakusi kunyika kwavo kwavari kuSouth Africa, ngauye ngavadzoke kunoku kumusha, vanhu tibatane tiite chinhu chimwe chete, kwete ngoti ngosora vachitaura kuti hei muZimbabwe zvinhu zvaoma, uri kuSouth Africa uri right ikoko. Kana uri muno munyika ndopaunoona kuti zvinhu zvaoma. Kana zvaoma dzoka kunoku, tibatsirane, tishande, tiite chinhu chimwe chete. Dzingwai ikoko mudzoke kuno kumusha. Ndimi vanhu munoti ngoti urayira nyika, munongotiza muchienda uku, hakusi kwenyu, dzokai kwenyu kuno kuZimbabwe. Muye tiite chichi tiratidzire tese tiri pamwe chete, tibatane. Tikabatana tokunda nhamo yatinayo muZimbabwe. Ndatenda hangu.
Kazai shamari redio Studio 7 South Africa. Pane chinhu chisina kundifadzawo musoro kuita gemu. Handina kufara nezvakaitwa nanyashamushekwi, anga asiri mufomu but coach anoratidza kuti munhu akaramba achirega munhu asiri mufomu achimurega ari mubhora. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinotigwadza nekuti hatine access yedraw. Saka iye zvinoizvi kutamira pavanhu pakashata chaizvo. Zvinoizvi zviri kundigwadza isingaizvo kuda chishuvirwa kudai coach angagonzanzwa zvinhu zvakaita seizvozvi. Vaigona kuziva next game kuti munhu akaita samusheku uye munhu anofanira kuti akasiri kusabhura.
tandisini kuri makadini kwa wakuru Studio 7 nae mwatripano pali mpopo pa mpumalanga ndi ya upenyo kwedu ndo warema atuja zili kutituita sei ni awo watunga miri we mtisini za npfi waso wano itandunga wano usiwa kwa wakananga ni kwa wano panya kwa wano inda hiyo ndo wano usiwa ndo wanadumba mawaru uchasu notichua kwedu hai watunga ukeyo mamfure gaga zina kana mafute kana chiyai wanezozo tunungwa tinote ilanda na kuti hundu wana sasa wano setira tore mekwa tosenka mtore ya tisikaja kuni kutura kutu uvado kwa wakure kutu inda tisibi na hizozo nungwa tinda na kuti hundu wana wana shaka kuzera mari to wacha siwa hundu kwa tupa nungwa tu inda buzi taama kwere kwere muno sita andiso tipere kwere zore ve ndu wano tumiza daya wanga varipo aikuna wakumbuna watu tunukwaza sika zore masei wano ngowa kumbuita shumkore kutibwa ni wano zizuzi daya wari wamu pate za mira usirinani takuna wakuita upenyu kurinani tana kutisha wacha wano kwa nacho chaecho andichu uni kana paine chumwe chitichi no muda na hizo zunde mkota ayo wanga varambi wakadiru kanarima enemy tisha garasa kadiru pata apana nguwa sabu
Makadiko waturi nau wanapa nau dzinofadza ndiyetu wapita chwara ndichigara mporoti varume zvinhu zvavo varume zvinhu zvavo mashop mesa hamuna kana chimwe mwana wedu kuchikoro ndane kuchikoro apa kenzo yai nechimwe president ezanu pf waka ngavaone kutamba kuna kwatiri kuenda kumana bhonda richatenga amarara bhonda richatenga amarara zvavo makumana
Makadi ve Studio 7 vashamarari mose ndrozi Godfrey Salani ndrova kuchipinge ndiri muno mu South Africa ini ndoda kutaura nenyaya ye government iri kubhadhara makambani kuti ivataurire ivamiririre panyaya yemasanctions ndinoshamiswa nekuti masanctions akaisirwa maindividuals vanhu vari pautungamiriri haina kuisirwa government yese akaisirwa vanhu vari pautungamiriri vezano PF vane zvavakaita saka ndiri kushamiswa kuti mari iri kubviswa ichibhadhara makambani aya iri kubviswa mugovernment vanhu vanofanira kubvisa mari yemuhumwe mavo kwete kubvisa mari yegovernment utori huori hwavari kuita ihwohwo naita basa
ava vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbira kuti avo vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vatipewo zvavanofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti zvinhu zvidzokere mugwara. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kutsvaga zvehondo pakati penyika yavo neIran. Vati vanoda chose kuita hurukuro nevatungamiriri veIran asi vachiti havazoregi Iran ichiunganidza zvombo zvenyuklia. VaTrump vaudza nepfenyuro yeNBC kuti kana America ikapinda muhondo neIran pachaita kuparadzwa kusati kwamboonekwa asi vakati havasi kutarisira kuita izvi. Mauto edunhu reUttarakhand kuIndia akwanisa kusvika pamusoro perimwe gomo pamusoro perimwe remakomo eHimalayas pane mitumbi minomwe yevanhu vanoita zvokukwira makomo. Vanhu ava vakange vachitungamirirwa naMartin Moran wekuBritain uye vachibva kunyika dzinosanganisira America, Britain neAustralia. Mauto anoti vacharamba vachitsvaka sezvo pachine chimwe chitunha chisati chaonekwa. Makatirira kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pane kuchikira kuti America ingangotangidza hondo neIran sezvo nyika mbiri idzi dzave nenguva dzisingawirirani mukutaura. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hadzisi kuona chikonzero chekuti America iite zvairi kuita mushure mekunge yaramba kusimudzira chibvumirano chakanyoreranwa pakati peAmerica neIran nedzimwe nyika dzekuEurope kusanganisavo Russia. Vari kuita dzidzo yepamusoro-soro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti zviri kuitwa navaTrump hazvivakashamadzi nekuti America yakatarisana nesarudzo dzemutungamiriri wenyika gore rinouya. VaManduna vanoti nyaya dzehondo uye dzekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration inyaya dzinoita kuti vanhu vatsigire mutungamiriri wenyika kazhinji. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakati peAmerica neIran. Kune vanhu mapolitician muadministration yavaTrump vanotwaiwo mahawks vari kuda zvehondo and vari kutsvaga reason yekuti nyika ende kuhondo neIran kana kuti kutoitsvagira mhosva vanhu vakaita sana Bolton waya. Saka zvinhu hazvina kumira mushe pakati penyika idzi. Chinotyisa chacho ndechekuti pakambomuka nyaya yeIraq muchayeuka veAmerica vakaenda vachiti tawana mhaka yekuti vapara mhosva vanhu veIraq ndivo vakonzera zve9/11 zvikazobuda kuti vanyepa kuti kune maweapon of mass destruction. Saka tirikutotya kuti vakaendera mberi. Saka hazvina kumira mushe.
Kana takatarisa Iran, tingaienzanisa here neIraq? Chii chinofanira kunyatsocherechedzwa neAmerica panyika iye Iran?
Tingatovaenzanisa nezvakaitika paIraq. VeAmerica vanofanira kutofunga kuti kuenda kwavakaita kwapfuura makore mangani, ndofunga gumi neshanu remakore variko kuIran Iraq ikoko pasina chabuda and kuti vadyiwa mari yakadii pahondo yakadai. Vanofanira kuzviyeuchidza izvozvo vasati vaita zvemusindo nekumutsa chambanja neIran. Chii chaizvo chavari kuda kunyatsokuwana as an outcome pasituation yacho? Saka hazvidi kuenda nekumhanya, ngavakudze zvediplomacy vasada kuita zvokuratidza zvechisimba. But vafunge zvemadiplomatic solution. Kwakune agreement yaivepo yanga yakabvumirwana neAmerica nevamwe vekuEurope nana Russia nana China. Sei vasingadzosi agreement iyoyo kana zvezvekuirinegosheta kuti vaisimbise ngavaita izvozvo pane kuida kuta zvehondo.
Imi sekuona kwenyu munofunga kuti America iri kutsvaga chinyi apa?
Kwete America, ndingati administration iri kutonga zvino muno muAmerica. Sezvo maelection aapadhuze, indiri kuona kuti pane kakuda kutsvaka nyaya yekuitisa noise nemusindo. Maelection zvaakusevera padhuze kuti tive nekanyaya keforeign policy katingemhanye nako toisa paagenda yemaelections. Ndo matambirwo anoita bhora remaelections muno muAmerica. Issues based and iwayo maissues anenge ari emotional fanga zveforeign policy zveimmigration ndo zvatechitarisira kuti chii chavari kuita vamwe vacho vanenge vachida kumhanya navo maissue aya kuti vakonzerese for maelections.
VaKelvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Iko zvino takatarisa hedu vamwe vati kutandara nesu paFacebook page yedu. Tinotenda chaizvo kuti mune nguva yokutandara nesu sezvandataura. Tinotenda Admire Mawire anongoti mangwanani, courage mudobaya ari kuWitbank anoti takakutarisai tiri kuno. Festive Nyeketa anoti mukoma wande kwakadini ikoko, asi tiri nani mukoma Nyeketa, tinoemba kuti imwi muri naniwo zvekare. Na mukoma zveKilford Liwayo anoti mangwanani wawande and all the team watching from Alberton kuJohannesburg, tinotenda zvikuru kuti munowana nguva yokutandara nesu, tinoemba mucharamba makadaro. makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo, pamwe chete namufundisi Ivan Mawarire, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi nanguva dza 8 o'clock. Pamusangano wakaitwa muBulawayo kupera kwesvondo, bato rezapu rinoti vaimbova mutevedzeri wavadhavengwa vaIsaac Mabuka vatungamirire bato iri kusvika paitwa musangano mukuru weCongress muna Nyamavhuvhu gore rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru nhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda.